Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera kurume 11/2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiku tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare nokuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti miguta ine vanhu vanotambura.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo yevanhu vane zvikwereti kukanzuru.
Vavariro yedu yeZimbabwe ndeyekutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika. Tiite mari kuti tiwandutse upfumi, tiwandutse mabasa, asi ndopatinoita hobho nemadhokumendi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe.
Ava paitaridzwa namazimba, hatina kuputsa dura, takanocheka inonzi iyo key yaakaisa iye yekuti koya yakwete union key.
Vachinotimba voramba nyaya yekuti vari kuita rusarura pakupa vanhu chikafu kubwera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi isichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeswa kwemidziyo yevagari vane zvikwereti kukanzuro. Kanzuro inoti vagari, mapazi ehurumende nemakambani vane zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana matanhatu kukanzuro. Izvi kanzuro inoti zvapa kuti itadze kuita mabasa ayo akaita sekuwanisa vanhu mvura, kugadzira migwagwa nezvimwe. Asi mushure mekupiwa gwaro renyunyuto nevagari vari kutengeserwa midziyo, vaManyenyeni vanonzi vati kutorera vagari midziyo kwange kuchiitwa nekambani yeWorld Cash Debt Collectors kumbomira. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano revagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe mwoyo.
Nyaya yanga yatanga tiri mushishinayo kubva gore rapera. Tizama kuti tizivise makanzuro edu, tizivise even meya vedu nevashandi vekanzuro kuti haisiyo nzira yakanaka yavanofanira kunge vachishandisa pakukolekta zvikwereti. Hongu zvikwereti tinazvo, hatina kuramba kubhadhara, asi nemaomero akaita mamiriro eupfumi munyika vanhu vanongobhadharawo pashoma pashoma, vanenge vakwanisa kwete kuzotumirana vanhu vanoya vachitora midziyo munenge mushandisa uye inoitawo kuti murarame zvakanaka mumaguta. Handingangoti idambudziko tanga tinaro kwenguva yakareba kubva gore rapera, kubva pakanzi vanhu havaite basa rokuronda zvipereti zvatinazvo kuguta reHarare.
Vanhu vanga vachirasikirwa nemidziyo yakaita sei apa?
Vanhu vanga vachitorerwa midziyo yemumba, midziyo inosanganisira mafridge, midziyo yekubikisa, midziyo ino inongoshandisiwa pamba yakaita semawardrobes, mafridge anambotaura, ivenini furniture inoshandisiwa pamba.
Saka pane zvakatotengeswa here?
Kutaura kwatiri kuita kunoku vagari vakawanda vane zvinhu zvavo zvakatotengeswa, asi hapana kutobudawo mari yakatowanda yekuti inganzi ingabhadhara zvikwereti zvavanga vanazvo. Zvinhu zvatengeswa asi munhu achingori nechikwereti kuguta reHarare. Saka zvinhu zvakatoitika zvatiri kutaura izvi, asi zvinhu zvokuti zvanga zvirongwa kuti zviitwe, zvinhu zvakatoitika.
Saka kanzuro yazoti kudii manje mushure mekutaura navo?
Meya veguta reHarare vaManyenyeni vaanyorera vashandi vavo tsamba vachivaudza kuti vamise vewokesh pamabasa avari kuita, vavamise basa ravo rokuinda kuvagari vachinokurega midziyo yavo vachitengesa. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare nokuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti muguta mune vanhu vanotambura.
Asi ko imi sevagari munoti kanzuro ingashanda sei isina mari kana vanhu vasiri kubhadhara mitero?
isusu nyai yotinogara tichingoitaura hapana mugari asingadi kubhadhara ende hapana mugari ane mari asiri kubhadhara dambudziko ringouya pakuti vagari havatori nawo chouviri havana chekubata munoona maomero akaita zvinhu munyika
sachigaro wesangano rekra vasimba rashe mwoyo vari parunare muHarare Mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa nezvechikumbiro chavo chekuti varatidzire nezveuori hwavanoti huri kuitwa nemunyori mukuru weguta ravo vacharles muchatukwa sangano reunited chiredzi residents and ratepayers association kana kuti ukra rakaisa chikumbiro ichi musi wa15 kukadzi kumapurisa richida kuzoratidzira musi wa1 kurume kuratidzira uku kwaida kuitwa pamahofisi ekanzuru Vagari vanotiwo kanzuru iri kuita zveuori pakutenga nekushandisa midziyo mukuzeya nyaya iyi tabata vashoko
hatisi kufara zvikuru nokuti pane zvinhu zvakawanda zvikuru zviri kuitika mukanzuro imomo zvinoratidza kuti hazvisi kuita kuti zviende sekanzuro mberi kana tichitaura kuti kanzuro tinonga tichireva vagari vemuchiredzi ndopira rokutanga rinobata pamukanzuro tichibva ipapo tobva tine vashandi vekanzuro tinovasanganisa ipapo pozoti iyo management yacho management iyi inonge isinei nevanhu inoita sekuti even vakatarisa kuti havadi zvinhu zvinopuwa nevanhu vechiredzi zvavanonge vachichema kuti iye ndakwanisa chiredzi iri zvakati 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 havatarisiri izvozvo vanongoita mazakuda zvavo havanei nevanhu kunyange vanhu vakapa zvinhu especially panyaya dziya dzekupfuura dzinyaya dzebudget vanhu vakanga vakatsikirira zvikuru vachitaura kuti tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati asi unozoona ivo vanongoitawo kungounganidzawo vanhu havo asi zvinotaurwa nevanhu havanei nazvo
tiri kunzwawo kuti imi muri kuda kuratidzira uye makatozivisa mapurisa nezvedanho iri makapindurwa here
ya mapurisa akambodana vamwe vedu vachida kunzwa kuti zvakamira sei ikoko asi zvinongoita zvekuti vanongonzvenga nzenga unonzwa kuti mukuru wemapurisa pari zvino haapo kuti ava anokupai mhinduro yakakwana kuti zvakamira sei nokuti isusu tinoda kutevedza gwara rechokwadi rinofanika kunge richiitwa kuti tisvike pakuti tipe nhunhu dzedu kunhafu dzedu kukanzu yedu pamwe chete nokuti patinosangana navo kana tikavadana vekanzu havasi kuuya saka isusu tava kuda kuti tiratidze zvinhu zvedu zvetinoda kuti tivaratidzire kuti isusu vagari vemuchiredzi hatisi kufara
mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vari parunare kuchiredzi kwakare Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tiri kutarisa mashoko ehurumende yekuti yave kuda kuvandudza urongwa hwekuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika kana kuti ease of doing business Zimbabwe ine makore akawanda ichitatarika kukwezva vemabhizimisi vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika izva pakuti upfumi huende kumawere hurumende inoti iri kuvandudza zvinhu gumi nezvitanhatu zvakanangana nemakambani mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa pauniversity of zimbabwe dr gift mugano avo vanoti hurumende iri kutodya manonoko
izvi zvakatinonoka zvingati zvakatanga tichangopinda paindependence petakapinda paindependence ndeo petingati takatanga nyaya dzekuti toda kurerusa matangirwo emabhizinesi nemafambiro emabhizinesi ndokupa muenzaniso kana uchida kutengesa zvinhu kunze kwenyika kubvisa muzimbabwe kuendesa kungava kusouth africa kungava kueurope unoda kufila madhokumendi anosvika 10 rimwe dhokumendi racho unofanira kunotora kumazoe station rinoratidza kuti zvinhu zvokutengesa zvakachena here zvakamira sei zvinomita mastandards here uri kubva kubhulawayo kudhraivha mota uchipfuura matolgate uchisangana nemapurisa uchitorwa mari nemapurisa parodhi uchibhadhara matolgate akawanda wasvika waenda kumazoo kuya usvika ofisa wacho haapo aenda kuHarare womirira or wodzoka ukasadzoka bheke kubhulawayo worara muhotera asi unoda kurwisa kufaita kuti unoona kunotengesa zvinhu kunze kwenyika zimbabwe pairi nhasi inotoda mari kunze kwedzimwe nyika kubudikidza nekutengesa zvinhu kunze kwenyika asi munhu ndo paanonzi anofanira kufila madhokumendi 10 and unoona zvinoitika muzimbabwe nenyaya yeuori hwawanda dhokumendi rese rese rinonga achifirwa icorruption uri kubuda mare paunozopedza kupera madocuments aya wabuda mare akawanda waakuda kunotengesa zvobva zvakaomera kuti unokombita nevamwe kunze kwenyika asi mukaenda kune dzimwe nyika vanoda madocuments 4 ekungoratidza kuti ndiwe uri kutengesa zvinhu kunze kwenyika madocuments anofanira kuwanda kana uchida kuti vanhu vasatengesa kunze kwenyika asi haingaiti nyika isingatengesi kunze kwenyika vavariro yedu yezimbabwe ndeye kutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika tiite mari tiwandutse upfumi tiwandutse mabasa asi ndo patinoisa hobho yemadocuments madocuments iwaya haifanira kungatisokudhara
ko kuvhura makambani kuri nyore here
uchida kutanga business unotora mazuva akawanda anopfuura 100 uchida kuti uvhure kambani ndosaka muri kuona kuti mabhizinesi mazhinji masmall business vanonzi vari informal kunzi informal hakusi kureva kuti uri mudiki kuri kureva kuti hausi kuzivikanwa nemitemo yenyika hauna kurejistwa vanogorejistwa sei kuna kuti uvhure kambani unoda 300 iri kudhura nechekutanga madocuments akawanda unofanira kuita mastage akawanda kuti ukwanise kudini kuvhura kambani saka zviri kuita kuti vanhu vari kuita masmall business vasakwanisa kuvhura mabank accounts vasakwanisa kunge vachiita business nemazvo saka chirongwa chekuparura vafambisirwa akanaka ebusiness nekuderedza mitengo inosangana nevanhu vari mubusiness chakatononoka hurumende iri kugona ipapo vakatanga zvavo 2015 muna September taani pane mabhill anosvika 13 amirira kuti aende kuparliament dambudziko racho manje ndirekuti tiri kuinonokera koget mazino echipera
ko kune dzimwe nyika vanofambisa sei zvirongwa zvakadai
kurwanda zvavanoita vanongogara muhoro woti chii chikutinisa murwanda wowirirana wobva watochinja mitemo ipapo manje muno muzimbabwe takawanza chikoro ende chikoro chiya chakutipandukira manje kuteera mitemo chifungai kuti kubva 2015 September kusvika pari zvino tine mabhills itagadzira akaapruvha necabinet aakuda kuenda kuparliament 13 saka upenyuka tikutambisa nguva mazino ari kupera tinonoka kukosha mazino necoget saka chirongwa chekuparura chakakosha asi ngatifambe nekukurumidza nekuchimbidza kuti tikwanise kuparura chirongwa ichi nekukwanisa kubvisa zvibinga mpini zviri kukanganisa vemabhizimisi zimbabwe kutengesa zvinhu zvaivi kutengesa kunze kwenyika zviri kudhura nhau yemimwe mitemo isina zvinhu zvinobatsira nered tape kunyange inyambori corruption iri kuwanda nekuti paisa panongosangana nemunhu pane corruption saka imwe mitemo yadao chinjia ndeyekuti pashandiswa inonzi egovernment kushandisa macomputers neinternet woclear voces kushandisa system imasoftware anonge aiswa nehurumende zvinhu zvakakosha nekuti zvinorerusa macues
asi kubvira zvaparurwa chirongwa ichi muna 2015 Dr. Mugano pane zvimwewo here zvinobatika zvaonekwa zvichigadziriswa
chinobatika paground hapana pane mastage mairi pane stage yekuti tatanga taparura chirongwa toita mitemo inonga yavapo mitemo iyoyo inofanira kuchizokomuniketwa kuvanhu kuti ichizooneka kuti vanhu vaone kurerukirwa kutaura kunoko vanhu havasati varerukirwa nekuti mitemo iyo haisati yavapo tiri kuti mabhill akaapruvha pacabinet haisati ya mutemo unonzi legislator mutemo unobuda kana wapinda muparliament wadhibhetwa muparliament wosainwa napuresident ndo panonga paana mutemo ndo kuti vanoshandisa mapazi ehurumende vakwanise kuinforsa kuti ukwanise uchishandiswa saka izvozvo tiri kungofamba tiri vana veisraeri vari kubva kuijipita kutaura kunoko kuti tiri murenje hatisati tasvika kucanaan asi tiri kucanaan iyo saka tinofanira kuwanisa nhanho kuti tisvike mucanaan
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paunivhesity of zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kutarisa nyaya yematambudziko akakonzerwa nemafashamu emvura kuBuyera South uye nyaya yekubatsira vanhu nezvekudya nezvimwe. Mazuva apera mumiriri wenzvimbo iyi vaJoseph Chinotimba vakapomerwa mhosva yekutora chikafu nechisimba kubva kuna kanzura weMDC vachipa vatsigiri veZANU PF asi vaChinotimba vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChinotimba tikatanga nekuvabvunza kuti zvii zvakaputswa nemvura mudunhu ravo.
Of course kwakabatwa ndine bridge hwani rakatsemuka riri kundinetsa but as I'm talking now I'm happy with the Minister of Roads Comrade Joram Gumbo. Even iwo ndiri kutenda vakandibatsira ndine vanhu vakandibatsira vana Steel Force nevamwe vakandibatsira vamwe matombo Bikita Minerals and so on kuti bridge iroro rigadzirwe nokukasika but chatinetsa ndechekuti riri kunetsa kugadzirika nokuda kwekuti mvura yacho haisi kuvara kuti titsere tiise makoram potombomira tombomira kuti mvura iite shoma saka asi hakuna kunyanya kutorwawo sezvakaita kumwe asi totenda Mwari because Mwari panenge pakutukwa mugabe manhingi Mwari anonaisa mvura. Vanhu vanga vakuti mugabe ndounotomboraisa naye Mwari kwakuchinaisa mani. Zvatitaridza kuti come 2018 we are going to win. Hapana anovhota nedumbu, tinovhota nekuguta.
Saka zambuko iri kana kuti bridge riri papi chaizvo vachinotimba?
Bridge riri panodzipwa Muzeze River. Muzeze River panyadi. Kuboera sound. Muzeze River, that is Nyazidzi Parallel. Ndo pariri. And iwewe pressing. Kana uine mari yekuti basira ikoko kwa ungangogari ku America usina mari yekuti basira ka. Can you send your gift to us? To tender chaizvo chaizvo nemako matatu mana. Kuti bressing yari kugara ku America zvakanaka. Hunza mari kunoko yauri kudya mahara ikoko. Tiwakite bridge.
Ko panyaya dzechikafu apa zvakamira sei?
No, chikafu haama hwekwe kandotakata kutaura kuti Mwari anesu, we are not going to have my election in 2018 ichichivhota nedumbu. Gore rinei tinovhota matumba akaguta. And hakuna anenge achiti gaya apa, gaya apa, gaya apa. Chakudiwa ipapa. Who is Chinos? It is the constituents of Boera South. Who is Ningi? Then the people are going to vote because of Basaroru Kita. That's all. Todo saka naiko.
Asi pane mamashoko atakambonzwa kuti vachinosi vazoputsa dura vakatora chikafu changa chirimo vakanyimwa MDC vachipa Zanu PF. Inyaya yacho kwadi here?
Zimbabwe yese hakuna MP akafanana nachinotimba. Hakuna MP anodiwa nevanhu whether ma MDC whether ma Zanu PF whether man akafanana nachinotimba. I am therefore ndinozi chinotimba wevanhu mwete chinotimba weZanu PF asi wevanhu vevanhu meaning whether MDC is Zanu PF indu ndiri ini ndiri MP wevanhu. If you ask my MDC constituent mangu vanoti hatina kana MP akafanana chinotimba since independence. Saka that one is a liar. Munhu anozinyepera hake akaona kuti akundwa zvaida kita. That gentleman, the candidate of that ward 33, ndakamupa chikafu. Ndoda kuti upewa, ndakamupa chikafu musi weMonday. Ndobva ndamufonera foni kuti unofanika kupa vanhu musi wechitatu. Chidaidzira chipiri, chitatu vanhu vane nzara. Vanhu varye chikafu. He didn't do that. He continued saying, and tell us, ndinotimba ndinozopa vanhu chikafu musi wesvondo zuva randinoda. Then I say, no, hausi wakatsvaga chikafuka. I respect you ndakuti panhu chikafu musi wechitatu. Iwowo wakuti handipi ndozopa zuva randinoda. Then ndakamutaridza masimba. Apa paitaridzwa namasimba. Hatina kuputsa dura. Takandocheka inonzi iyo key yaakaisa iye iya yekuti koya yakwete union key. Iyaiya dzeya dzepadura dziya dzepamatura dzaita kunanama yedu. Ndobva ndaita ndeyaateka. Haizi yechikoro. Then ndakamuchekera ndobva ndamupa futi nhaya yacho kuti asori wakashanda mari yako. Oh, ndobva ndadaidza vanhu. Whoever was there benefited. And haana kuzoziita. Ndamupa kuti the following month. Ndakamupa kuti iri Monday. Akazouya otaura pandiri kuti shefu ndakakanganisa. Pandakamutenda wapa vanhu chikafu mangwani unoedza uno chipiri. He have to do so. Saka I was teaching him how to sit with the people.
Mumiriri weBuyera South mudare paramende vaJoseph Chinotimba vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Monica Mutsvangwa vanova ivo sachigaro veWomen's Parliamentary Caucus vakamirira ivo bato reZANU PF. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa.
Magadi henyu ndinotenda chose kundiunzawo paprogramu ino.
Mungatitsananguriro kuti zvirongwa zvipi zvamuchange muinazvo kuUnited Nations kuNew York pamusangano wemadzimai?
Musangano wemadzimai pasi rose nyika yese unoitwa gore roga roga kuNew York paUnited Nations. Naizvozvo gore rino unenge uchitanga musi wa 13 kusangana uchipera musi wa 26 uku ndo kwaunosangana neshasha dzese dzepasi renyika nevari kutungamirira madzimai vanoshanda nemadzimai maministers emadzimai maparliamentarians nemainstitutions akasiyana-siyana kunyanya maCSOs macivic society organizations
zvii zvamuchange muchizeya kumusangano iyi
zvatakagona mugore rapfuura zvatakanga tawirirana pakapera CSW gore rakapera kuona kuti ndezvipi zvakaitwa zvatakagona kubudirira ndezvipi zvatofanira kuita tichienda kumberi
Zimbabwe ichange ine zvirongwa zvipi pamusangano uyu
isu senyika gore rino tinofara kuti ukatarisa programu tinenge tiine 2 days zvichaitawo maprograms eZimbabwe Zimbabwe itange ine side event yayo yekutanga inenge iri kutaura nezve human trafficking apa tinenge tichitarisa nyaya dzekutorwa kwakawanda kwanga kuchimboitika munyika medu kwekuti madzimai nekudaro kuti mabasa akunetsa munyika medu vaigonawo kuwana kupfuririka kuti handei tinokutengera tiketi rendege uende unopiwa mabasa osvika kukuweiti uchawana basa unenge wakutambira $600 apa madzimai nenhamo nekufunga nhamo dzaana mai ndinekufunga nhamo dzevana vamai vamwe vanenge vari machild headed families woona kuti pamwe dai ndikaenda ndikatambira $600 pamwe ndine zvandingakavha mumba vasingatozivi kuti wawira mutsaona yakaomarara naizvozvo takashanda pamwe chete nemadzimai vedu tine macivic societies akasimba rara chaizvo munyika muno madzimai akamira nenyaya dzekumirira nyaya dzemadzimai dare reparamendi ndotungamirira vakuru madzimai ese mudare reparamendi yatinoti Zimbabwe Women Parliamentary Caucus inosanganisa madzimai anobva kumapolitical parties ese ini ndiri chairperson wavo takagara pasi tikatarisa nyaya iyi tichidzidzisana kuti kana tapinda muparamendi tinosimudzira sei nyaya iyi kusvika nyaya iyi vana vakanga vatorwa kuenda kunana kuwait kumiddle east uko vazhinji vakadzoka vachiuya vachizotaura kuunhapwa hwakasvikosangana nawo ikoko naizvozvo tinoda kuti titaridzirewo nyika kuti nyaya dzehuman trafficking dziri kuitika its very real and sevanhu vatungamiriri tinofanirwa kutarisa kuti tadzidzisa vana vedu vanasikana vedu kuti varege kungowira vakanga vasangana nevanhu vanoti zvinhu zvese zvakanaka totokutorai toenda nemi toenda tonokupai mabasa
zvii zvamuchange muchizeya senyika
nyaya huru sayatiri kufamba nayo sedare reparamendi madzimai pamwe chete neministri yedu yemadzimai inyaya yekuti pakabuda mutemo unonzi SADC model law on eradicating early child marriage inyaya hombe chaizvo iri kunetsa zvakaonekwa izvo kuti tikarega kumisa nyaya iyi vana vachasvika kuma 15 million munyika reino rese vari below 15 vana vane vana vavo zvoreva izvo kuti kana mwana aroorwa ari mwana mudiki watoparadzwa upenyu hwake nokuti tinoziva kuti 13 14 15 years vana vari kuonekwa vamwe vanoita zvokupirwa vachinzi tikuri pangozi vamwe vanonzi ngavaende kumusha kwaningi nekuti kune mari tigopuwa mari nenyaya yepovhati isaa kutoti mitemo ngaiomesese tikanyora mitemo isingaitwi implementation hazvibatsiri
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Honorable Monica Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa mazita neno ndinofara kuva pachirongwa chedu chekutaura nenyaya dzedu dzinokonzena isu madzimai
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nava Albert Diogo. Vanove social welfare officer kana kuti vanoona nezve magarure evanhu vachimirira bato reMDCT mudunhu remukumbura Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 va Diogo.
Ndinotenda hangu ndinozvigamuchira mazviita yenyu maringave nemi.
Va Diogo, tinoona kuti imi munomirira social welfare kubato renyu reMDCT kudunhu remukumbura. Mungatudza kuti zvii chaizvo zvamune muchiita sa social welfare officer weMDCT?
Right. Zvimwe zvandinoita ndinotarisana nevanhu vakasangana nemhirizhonga vakavhitimaizwa nguva yezvimatengero enyika. Saka ipapo ndopatinoshanda tichiona kuti vanhu ava vakavhitimaizwa sei, chii chakaitika mukati mavari, nokuti kune vamwe vedu vakapisirwa dzimba vakanda kuisira neni, vamwe vakatorerwa zvipfuwo zvavo, vamwe vakaremadzwa, nanhasi nevamwe vachiri kushungurudzwa. Madzimai yamwe yakashungurudzwa chaizvo, asi handisingakwanisi kuti nditaure paredhiyo. Munozivawo zvinoitika panguva yejambanja wobato iroro raibata rairova vanhu vacho ivavo, waita zvinhu zvinonyadzisira kwazvo. Vanhu vakavhimaizwa nokuda kwezvematongero enyika. Ndo zvandinoita izvozvo.
Saka imi kana makamaziva kuti Kandemiri akashungurudzwa nezvematongerwo enyika, chii chinozobatsira Kandemiri kunze kwekungoziva kwenyu imimi?
Ipapo pakanaka, kana ndichinge ndaziva inini manje, ndinoendesawo kuakuru vangu kuti munhu iyeye akakuvadzwa kana paakaroya kana paakushungurudzwa nezvakadai kana tungokienfekti wakarepwa semadzimai kana kuvarume kunudzwa isanganidzwana neizvozvo, ndinoendesa kuakuru vangu. Kune chikoro chinoitika iko kuita counseling, then kana kuri kurapa obva arapwa panyama nepamweya mukati memwoyo, marwadzo ese anobva aita counseling otiwa chikoro ichocho then otobva azorapwa zvakare.
Asi kava Diogo, counseling yamuri kutaura iyi inongobatsira nyama nemweya kana nepfungwa? Ko midziyo inenge yaparadzwa iyi bato renyu rinozoyamura sei munhu?
Aiwa, pakanaka maita enyu. Pane zvinezvi tiri kurongedzera zvinhu izvozvo bato redu kuti rikwanise kuzoita izvozvo. Pane zvinezvi hazvigoneke kuitika, ndichikonzero chekuti vanhu ivavo vakaita izvozvozvo vachirimo munharaunda ende havasati vabatwa kuti atonge aende mumakoti kuendeswa mumajeri kana kutongwa nenyaya chiiyoyo. Saka tikwanise kubatsira vanhu ivayavo. Tiri kuchirwa futi kuti padzimwe nguva vanogona kuzoparadza futi zvinhu izvozvo. Hatizokwanisi kuzviita nechikonzero cheizvozvo kuti zvinhu zvikagadzira bato retika rikati ipapo vakirwa futi mangwana vanogona kututsirwa futi kuitiwa zvimwe zvinhu vanogona kutorerwa futi. Saka ndezvinhu zvisiri kuita mune zvakanaka zvinotii takangomira. Saka pane zvedu so tichiri kurwisana nehondo kuti ino deno bato iro rawina vanogona kuzoona kombanzeseri nyaya yerasi. Tiri kungorekodza nyaya dzacho dzese zvinhu zvose zvakaitika. Tiri kufira kuti vanhu vakaita izvozvo vanotongwa.
Ko pari zvino nyayawo dzekushungurudzwa idzo dzakamira sei mudunhu renyu?
Right, pane zvinezvi kushungurudzwa kwacho kunenge kwatatanga zvakare nokudawo kuti tadhuze kunovhota. Saka nhasi uno abedu vabvamuka achingotoye kuita toi toi mukati menharaunda muarea nese vachiita saizvozvo musangano vachishedzera kuti kune musangano munhu wese musangano, then vachitaura mashoko ekushidzira vabereki nevanhu vese kuti munhu wese musangano. Zvaitaura ikoko ndezvekuti munhu wese anofanira kunge pane zvine zvakufamba achingoti munhu wese ari kana asina kuvhota kuvhotera ZANU-PF tichasangana tichakuonai. Saka izvozvo ndozvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu vashungurudzikane zvakare mukati mekufungisisa nezvinhu zvakapfuura kumashure.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaDiogo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndatenda hangu.
Manga makateerera kuna vaAlbert Diogo vanoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu mudunhu remukumbura vachimirira bato reMDCT kana kuti social welfare officer muchirongwa chedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo kwevanhu vane zvikwereti kukanzuru. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 11 Mbimbitho 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT liqoqa ukujengisela mhlaka 22 kuyona le inyanga. Kambe ibandla leZanu PF lingaba lilungiselela ukuqilibezela kukhetho oluzayo na.
So ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi inhlanganiso ezimeleyo kumbe inhlanganiso ekhothamela ibandla elikusayo leZanu PF.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelela isigaba seMathebeleland South.
Kwamukelwe ngema ngisungakuthi ngama mixed feeling.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT liqoqa ukujengisela mhlaka 22 kuyona le inyanga. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ngolwesine ukuthi baqoqa ukujengisela besola ukonakala kwemnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ambona umpasonto embi kakhulu iloba ngazimbe ukuthi aphumelela kodwa ngasikele iconstitution entsha yeseZimbabwe iyavumela abantu ukuthi batshengiselwe. Bekusebenzisa khona lokhu okubhale kuconstitution entsha yeseZimbabwe okuvumela abantu ukuthi batshengiselwe okungafisa ukutshengisela indlela lokuthula.
Kodwa siyabona ukubana kade waqalisa umnumzana Tswangirai esithi akutshengiselwe kungaphumeleli. Ubona ngani kuzaphumelela yini kade?
Ngibona zani yikuzama nje kodwa ambona ukuthi ungafanana nje lokwakudalela khona kwabo 2000 labo 2002 ngoba lezana nsuku yilamandla amaningi ngoba ilabor yayiqinile abantu abaningi babeqhathiwe kadesi abantu abaningi abasasebenzi so okwenza ilabor ibe ngani ayisaqini kakhulu iyayimqinisa kakhulu kadesi abantu abaningi vele abasasebenzi abantu abaningi ama-informal traders abanye vele abasebenzi so mbona kuzaba labantu abaningi kodwa mbona ukuthi kuzaphumelela ngendlela okwakuphumelela vo-1998 lakubo-2000 lakubo-2002
kanti khona vele kwehlulani ukuthi kube lokutshengisela ukungenzakala njengalokhu okuyenziwe kukhokhelwa ngumnumzana Ivan Mawarire.
Yambona zani laphana nxa sikhangela asikuthi ngumawarire wenze ukuthi uphumelele kuphela ngoba amatitsha ayesiqayikile yiko kwenza sekuliinto lani iphumelele. Ngumakhela wathi sekwenze kwesibili sizama ukuthi kutshengiselwe kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher ayesebilile emsebenzini amasiko sebenzi ayesebilile emsebenzini. So laphana kwaphumelela nje ngoba wakule strike enye ivele ikhona wathi sizama kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher namasiko sebenzibasebilile emsebenzini.
Olo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekebulawayo. Lokhu sikudaba lunye umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla leZanu PF seliqalisile ukuqoqa ukuqilibezela kukhetho oluzayo. UTswangirai uthi uhulumende ufuna ukuthi kuthengwe imitshina yokuvotisa yama-biometrics nguye hatshi inhlanganiso ye-United Nations Development Fund ngoba efuna ukudinga inkampani efana leyenikhuvu etheswa icala lokuphathisa iZanu PF ukuthi iqilibezele ngokhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ukukhokhela ibandla le-ANSA umnumzana Moses Mzilandlovu endawonye lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Lanxa singazithi imitshini ithengwe ngubani uyutsho kodwa iyimitshina enjani yona leyo isebenza njani iyakhona yini ukumanipulata kumbe ayikhona ukumanipulata so ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi iyinhlanganiso ezimeleyo kumbe iyinhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo leZanu PF.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela ke uhlelo lwethu usitshela nje wena ukuthi ubona njani lokhu okukhulunywa ngubaba uNkomo ubana imtshina ayikhathalekile ukuthi ithengwe ngubani.
Ngibuzana lo Nkomo kakhulu ukuthi akubalulekile ukuthi imtshina thiwa ngubani, but isolo ekhona lapha isekuphini khona yona iveki ivele abantu abasebenza khona baphezulu esingathi kuthiwa the people are manning iyokuvela iveki. Uzafika ukuthi abaningi bakhona babefakwe izano sikabantu abafana nodadla fika ramba olisota olembali yokuphatheka ezintweni zodlame. So lokho kunabantu esithi thina abanye esiphikisayo sikhangela ukuthi abantu laba bavele balothando lezano ngabantu bezano, singeke sikhulume nge-independence ye-Zimbabwe Electoral Commission. In other words, kayikho independent. Into yakuqala I'm sure uNkomo uyayivumeleyo ukuthi kayikho independent izekileyo ngoba kuthana ukuthi nawe kuthiwa abantu ababona abaphethe izeki bayavunyelela ngamabandla wonke azepolitiki kulingana nezani ngathi khona ngoba yona iyaphusa kulingana nje asivumelelene abantu esibona bengasoze babe le nketha beyithabi lapha lokhu esingathi na-impartiality into yakuqala naleyo. Kube sesiba nento eziningi-ningi eziphathela lokhetho lolu ukuthi ayisikho nje ukuthi kumbe imitshina le aziphethe ngubani nokuthi kunezinto eziningi ezenza ama-elections engabi free and fair esifuna ukuthi ngavele sikhuluma ngazo kuphela nje ukuthi mhlawumbe isikhathi kasavumi but nabenza kwelula ngiye phambili ukuthi khonoku nje ukuthi into vele sesizikhulumayo sesiyazikhulumela phandle kwelizwe e-America. So loko ngizani ngavuma ukuthi abantu abanjengathi bazwakale kumedia yabo iZimbabwe engaseyozanu Broadcasting Corporation eyiZimbabwe Broadcasting Corporation kuzwakala imbono le khona apha ekhaya. Yenye into engakhomba ukuthi ama-elections aba free and fair ngoba ukuba free and fair kuma-elections kusho ukuthi abantu bakhethe phakathi kwamabandla abawezwayo ekhuluma bekhuluma daily abantu i-ZBC ZTV ikhuluma umbono wezanu PF kona kwana vele sokuveza ukuthi akasoze aba free and fair even if izeki ngingazama ukuthi abe free and fair angeke ngoba kunezinto eziningi ezingeziphathela udlame olungabulukhona elizweni kathi esibabiza ama-youth militia ama-youth brigade nala so ukhomba ukuthi vele bafuna ukwenza ivale kathi esibarisetle abantu khonapho lokuze ema-areas lapho abazi ukuthi khona gabalasapoti kwakhomba ukuthi bafuna ukurika ama-elections lezinto eziningi-ningi ezibhathela ama-elections. So ngiyavuma ukuthi ye into izeki iqakathekile kodwa akhanye lento into eziningi izeki engasoze yazilungisa ngoba kuthiwa ziphethwe nguhulumente.
Hello-ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu okhokhela ibandla le-ANSA ubexoxa endawonye le ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelele isigaba seMathabeleland South ngolwesine esiyasungula uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture. Lolu hlelo ngolokupha izakhamizi inhlanyelo lemvundiso bese zisipha uhulumende ingxenye yesivuno njengembadalo. Umnangagwa ubikwa emukelwe ngenzondo ngabanye abathi bona bambona njengomunye owakhokhela umbhuqazwe wegugurawundi. Sixoxele sakhamuzi seMadobo umnumzana Angliston Sibanda.
Zakhamizi bezibuthene khona ngale nje lengathi zonke zikahulumeni anti kulo hlelo lukahulumende lolutho e-Command Agriculture okuthiwa uhulumende awupha khona abalimi ama-input bese belima belimele yena uhulumende belimele uhulumende.
Wamukelwe njani?
Kwamukelwe ngemanga sifuna ukuthi ngama-mixed feelings. Abanye abantu bonke abaningi especially ama-members ezanu-P F nabanye abantu bayakujabulela kakhulu ngoba lolu hlelo lukahulumende abalusekelayo ababona ngani kuthiwa yilo luzenceda kakhulu ukuthi ilizwe liphume enkingeni ezikilo in terms of i-food security. Kodwa-ke abantu besigaba nabantu abaningi abakujabuleli ngoba lapho akukwenziwa khona ne-program ye-Command Agriculture emaphisa ngani kuvele kule nkinga yokuthi kuyalwiwa uhulumende le company ye-Trek Petroleum le-ATA bathathela abantu amasimu abo bathengisela abantu bathengisela unyakenye abantu babotshwa lokhu kulamacala akapheli abantu bayethuselwa abantu bayahlukuluzwa abantu besiya ofishala khonaphana e-regression ishintile abantu esigabeni abakuthandi kabayijabuleli i-Command Agriculture kodwa pho abantu basebenza ukungathwani njengoba sibuswa ngogodo sibuswa ngombuso
kahulumende onganani ukuthi abantu bacabangane umkhulumende ongakonganakiyo nje ukuthi abantu bezwa njani bese ukuthi kuphinde kube wese ngoba lobaba yalo umsekeli kamongameli uvele ngumuntu abantu bemathebelelende abangamthandiyo kasimthandi ngoba nguye umuntu owayekhoya onguye wabantu wabanye abantu abakhokhe ababekhokhela igugura wundi bese kusithi khona fane pepa baphise pepa lakho angithi kule bhulagwe khona owaphepha waphelela khona abantu bakithi so kuba nxaye kuya khona phana etuzoyentshe iprogram abantu basuka bangakujabuleli bese besesaba bacabanga ukuthi ingxenye lokhulana kwakudala sokuvukile so ayisiyo nto ejatshulelwa ngabantu esigabeni lanxa nje bona abantu bezanupiyofike ngakujabulelangakujabulela badiye kulokuhlela olutsha lukahulumente.
Lo ke ngumnumzana Anglestone Sibanda, isakhamuzi semadobo, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Ikudivana kuhlelo lwezemaphandleni, igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisensango ensiza njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Elias Ncube ngokufuthelana osokuqhamuke kulindawo kubangwa indawo yokuhlala. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo.
Kwenzakalani khona ngapho?
Lapha insiza thina sibuye lapha lo Chief Jahan sisiza ekho ukuthi sizohlala endaweni yakithi lapho sizalwa khona. Sasuka lapha thina ngama-60s sisiya eGogwe. Abanye thina bese sihlale eBhinga kodwa ngathi sesiphendukile ngoba uChief sebuyile endaweni yakhe. Manje usuhlupho sesilalo lapha ukuthi kule ndoda esiyitholi lapha inguthichara NCFS esikoleni seNsango Primary School. Indoda lethiwa nguShimu Mathe isizenza umnikazi wendawo kayisafuni induna ayisafuni thina esibuya le nduna usesenza njengani indawo singeyakhe ngoba uyayithengisa le ndawo uthengisela abantu izakhamizi azifunayo beza kibo khona le mashoneni uyazithengisela indawo leyo ukuthi zihlale khona so kasafuni abanye abantu babuye bazohlala la useloko esithumela amaphoyisa ezosibopha sihanjise eFort Jackson ukuthi sihlale okungalamvumo khathesi ngitsho nje kulabantu abang-8 ababotshiwe abathethwe lapha izolo sebeyekelwe khona ngase kuthiwa ikhodi yabo iyangena ngolwesine next week okunjengokuthi abantu lakho asekumele babuye ngenyawo bazofika khona pha ekhaya angikholi ukuthi bazakwanisa ukuphumelela ukufika njengoba khathesi ilanga selitshona linje.
Cala bani abaletheswayo abantu laba?
Kuthiwa i-illegal settlement bahleli okungekho emthethweni utsho njalo yena uShemu kodwa laye khwaphe ehlale engakungala muntu amphile indawo yena le thina sibuye le nduna bona bathi si-illegal security khonapho thina kodwa sibuye le nduna so asisakwazi ukuthi senze njani seziye sacontact induna ibithe yona ifuna ukuthi iye ekhodi labo ababotshiwe laba ukuthi iyeclaima ililungelo layo ngoba yena uShemu uthi kasayifuni induna lapho uthi kayifuni kafuna ukuthi kube le nduna lapho induna sesithi nguye ufike lapha 2000 ezofundisa esikolo kathesi kasafundise abantwana uyahamba every day ebhoda lento zephathi abantwana kabafundi abantwana ungaya esikolweni sesecondary esikhona pheduzane eseturn off yeshangane mine uheadmaster wakho uthi abantwana abaphumenisayo ngapha vele abazilutho bafana lo grade 3.
Yona induna yenu Ncube lalihambe layo egogwe la seliphenduka layo kumbe lalihambe lodo?
Sahamba layo induna yayakhile egogwe uJahana uChief Jahana uKhumalo.
Lisuka khonapho uShemathelo wayevele khona yini ehlala esigabeni?
Hayi wayengikho ubuye ekhathesi ngokuzofundisa ubuye ngo-2004 ukufika kwakhe la.
Akekho yini ongalihlalisa phansi lixazulule lolu daba ofana mhlawumbe lo meli wedale lephalamende?
Ummeli wedale lephalamende uMP olapha uhambisana la yena uJaha Mshemu lo labo councilor abakhona bakanye la uJaha Mshemu lo ngoba mhlawumbe singathi badla bonke lezo zimali zokuthengisa umhlabathi ngoba bonke basayidela yena asisakwazi okokwenza vele mbele indaba sommeli siye kupresident maybe ngxenye nguyo ngayise clear down.
Libanga izakhamizi eziphatheke kubi ngalolu daba?
Okwamanje ezikhona kuground lapha izakhamizi singu-18 esifulayini yona leyo abakungene khona imfazi yona leyo kuthutha kubuthwa kubuthwa kwabantu kodwa otherwise uma sikhangela i-population yonke ekhona lapha sesidlula ama-2000 abantu abacentayo nje izitendi zokuthi bakhe njengokuphenduka kwethu.
Uyasho Ncube ukubana mhlawumbe sokudingakala umongameli angenele kulolu daba nxa elalele kanye labasekeli bakhe obaba uMphoko mazwi bani ongathanda ukuwafikisa kibo?
Mina bengicela ukuthi nxa besizwa abadala akababuye egroundini bazosilamulela kulubaba othiwa nguShembu, kumbe bamsuse sibili khona lapha esikolweni aye kwezinye izikolo ezikwenye indawo ukuze thina sisale siphume lathi sakhe ke esibethwe ngumoya endaweni yethu.
Hayi, siyabonga Ncube, sengathi lungalungisiswa ngokuphangisa udaba lwenu lihlale kuhle njengezakhamizi.
Hayi, kulungile baba.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isensango einsiza umnumzana Elias Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamile Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomhlabeleli uSandra Ndebele oselengoma entsha ethiwa Ingoma. Okwakuqala nya kwamukela kuhlelo.
Linjani bantu bakithi? Ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa Ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kudlalade lami lesiphuma izono lokhu and ikhuluma ngayo yonke into nje oniyazikhethela ukuthi kuwe kuyiloku uhambelana nawe ngoba ithi ingoma ngesiNdebele meaning a song isishona isithi ingoma as in the drum nelanguage yemgwaqweni isithi ingoma kodwa ngithi yekela ingoma don't take the drug.
Kusukela kusibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngoma 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 ingoma ngoma ingoma ngoma ingoma.
Siyabona ukubana uhlabela lomunye lapha owumzo 7 ungasitshela ngaye kancane.
Ngizosebenza umfana osakhula kakhulu okubulawayo ehlalelayo. Ngakhumbula ngiqala ukuza ingoma yakhe sithi chuta 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 chuta. Ngabe sithi ya umfana lo kuthi ke ngiyenze something like because one isound yakhe yayinye kuthanda ze Africa njengabe lamnikwazi ukuthi ngiyintombazane ekhanda ezamasiko. Ngabe sengisithi ngamdinga-ke sasebenzisana kuhle kakhulu. Ngamele talenta kakhulu endikakabile edlalade adilethe la masingo kuphela and also zasebenza estudio kabudoktam e-Osi Productions line uyawinela ukuba ngu-producer of the year nyakenye even noyenza ividiyo kuthiwa ngu-Andy Carter Andy Carter la ngomunye ubudoko obulayo kodwa sesana lapha eHarare laye futhi wawinela i-best cinematography last year khona ngapha futhi wena eZimbabwe laye ngomunye oyenza zamakhamera oyenza kuhle kakhulu so nisebenze nabantu abasezingeni eliphezulu kakhulu.
Ungasitshela ke ngedlalade lakho leli elilengoma yena leyi Ingoma.
Idlalade leli sicabanga ukuthi silikhiphe ekupheleni konyaka so enyangeni ezilandelayo sabelisho sikhipha amasingo singo kuphela ukwenzela ukuthi sizame ukwenza kuthiwa i-build up unyaka uthi ukuyaphela abantu sebethose sebezazi zonke ingane ingoma ezabe zikudlalade. I-idea yethu yedlalade ngeyokuthi imande uSandra has been in the industry for the past 13 years mina lo so njengabade ngise-industrini for iminyaka yonke le eminingi kangaka kade ngiqansi lada ukuhlangane lokunyume lokudiyalo lokhu qansi siya phezulu akunakuyehla ukuyela emuva phansi se-albhamu yake idlalade labe lisithi after lada.
Lile ngoma eziluhlobo bani ziyahlukana yini laleyi ethiwa ingoma kumbe ziyahambe ziyahambelana.
Ziyahambelana kodwa singaphindi isikhohle ukuthi vele thina singabantu besimpilo ndabantwini bamasiko. So zabantu ke bekuhlangene zona ziyena lezi amasiko njalo ezamdlele nganye izenza kudala but zami ukuzibamba kancane ukuthi zihambelane lesokwenzakala kulezi nsuku. Ukuthi lathi simuve ngezikhathi singasalele emuva sidlule ngabanye kodwa sihambe ndawonye labanye kodwa sifake khona ekhona vele esasikwenza ekuqaleni.
Hayi siyakufisela inhlanhla kakhulu Sandra, ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga kakhulu umthwakazi omhle. Ngihlale likwazi ukuthi impilo ilokhona osisele ukuthi ibe yikho khona. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumhlabeleli uSandra Ndebele ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana elizweni kanye lendlela abanye abaphumelela ngayo ngesikhathi kunanzwa ilanga lamalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Sixoxa lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho yeWoza yethulele umphakathi ugwalo oluhlelayo njalo luchasisa ngodaba lwabesifazana nge-International Women's Day. Ungasichasisela ukuthi okuyikho okumqoka yikuphi?
Sasikhangela kwabesifazana eZimbabwe sethole ukuthi silamalungelo, silama-policies, imithetho ekhuluma ngezomnotho, ezokuhlalisana, ezamasiko, lezombangazwe. Umuntu wesifazane weZimbabwe yenelisa ukwenza lokho kodwa akayenelisi. Nxa sikhangela impilo kamama walamhlanje, siqathanisa lowe-Rhodesia. Ngoba sikhangela ukuthi 7 years sithole independence. Asikuthi sifuna ukubuyela eRhodesia kodwa siyaqathanisa ngoba yikho okwenzakalayo on the ground. Siyananza ukuthi umama weRhodesia ebengelamthetho emzikelayo, ebengelama-policies, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, aphekele abantu bakhe. Imuli yakhe idle, isuthe, ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashop ayidinga lokhu ngabantu amashop anjengabo-security mills uthethe amawuli azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali. Xa singakhala ekhulelo laphana ngichathe eRhodesia ubehamba kuphela ebhalisa ayeveletha. Kodwa singaqathaniswa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olamapolicies amaningi olemithetho eminingi olamalungelo amaningi oweZimbabwe kuyehlile ukuthi apheke 3 meals aphekele abantu abakhe aphekele imuli yakhe. Xa esiyesibhedlela khona ekhulele funa ukuyabeletha kumele aregister $25. Engarejista $25 le ngiyombheda kuphela. Uzamile manje siyakhululeka ngahambe phethe impahla zomntwana kuphele usane lwakho alikhangele kuyakuye. Kumele athole ukhothonulo omesihle spirithi. Konke kombe okudingakala nxa ubeletha sifili lokhona okuyikhlipha ukhlipha ingaba yomntwana ukuthi kophi ingaba yomntwana kumele uzithengele. Nxa unga-operator kumele ube le kit yonke. So sithi sizibuze ukuthi khona athi pho imithetho le yama-policies esilawo asinceda ngani nxa umama elawo kodwa edubeka kangaka. Yikho kusenze sabhala istatement esithi no, kumele sisukume sibone ukuthi ama-policies they're not for window dressing, they're not for plain standing. Ukuthi sisilakho silakho kodwa ngapha sisifa kusibulala.
Libone ngani ingxaki yokuthi imithetho le isebenze kuyini?
Ababusayo abaphetheyo abalakho ukuthi bafuna ukuthi imithetho yabona nxa usenza umthetho ukuthi ngibone ngibuke ngibakwazi ukuthi ngilakho kulokuthi ngisize abantu yikho kukhona eZimbabwe senzini. Njalo kunye ngibonayo ukuthi nxa ngihlezi ephalamende kumele ngibone ukuthi kathi kungani kuthiwa omama ababelethayo babela ngihlale ngikhuluma ngakho kuze kubangene agcine bethi sesidine ngalo mama yekela sibanike omama abakufunayo. Yabona sikhala ngayo thina njengenhlanganiso yokuthi omama silabo kumaphosini kodwa ngabameli simple things. Ngiyathemba ukuba abaningi bephalamende abakwazi ukuthi wena omama behamba bethwele amakhothonulu besiya ngaphi besiyabeletha lamamepespirit. Nxa ungaba yindaba sesi-issue ubeke phansi ephalamende bengahlokomoa ubaba.
Kodwa bakhona abanye abesifazane ephalamende njengonkosikazi Priscilla Msiya Irambu Imshonga njalo ikhona ikomiti liyane yabesifazane i-caucus. Ungathi bona benze okweneleyo yini?
Ngiyamhlonipha kakhulu umama lo ngoba vele ukhuluma ngama-simple things noma azahlekwa yeyizwe ngiyazikhuluma.
sothi ngawo mama abanengi ngombana bayamsekela ikomiti le bayilandelele bekuthi selenzeni asifuni ukuba lamakomiti azabekhuluma kuphela ngaphansi kokubonakala. Ezinye izinto ezimbabwe esincindezelayo azidingi into eningi okokuningi, zidinga ukuthi u-announce ukuthi bomama ungasavumi ukuthi ubuyele ekhotoni lafungabo thina then ngapha on the ground ama-union leaders esathi uba-announce ukuthi akukho emthethweni. But esibhedlele bayakwenza ngenxa yokuthi bakuthethi i-directive from Harare. So nxa yena uminister we-health engathi lokhu bomama lingawuvumi asosikuvumi kuyafana kwezemfundo emakhaleni wezemfundo igunya lokuthi siboycotte ukuthi i-constitution iyasivumela lo minister wasuyo ayiyiza isikhala zokuthi bengaxosha abantwana. Akusengathi abantwana siyasiyase khona. Ngiyakhumbula uChristi lwa kwaba yinhlekisa konta ngikhuluma ngokuthi omama isithunzi zabo sesehlile nxa ukuthi bathenga ama-tenti izibhoza ngaphansi wokhothama waba yinhlekisa kodwa kwakuyi-ishu. Angikuthengi into echayiwe laphana umama. Yabona.
Sizwile njalo sibongile ukuxoxa lawe.
Yeah,
leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyowoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Pambilini sike saxoxa lo Sandra Ndebele okwakathesi ke sizwe ingoma yakhe ethiwa ingoma ngamafitshane njalo.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngoma
Sandra Ndebele ethiwa ingoma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDCT liqoqa ukutshengisela mhla ka-22 kuyonale inyanga. Kambe ibandla le-ZANU-PF lilungiselela ukuqilibezela na kukhetho luka-2018. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto kumbe yona le esisele emfitshane emnandi. Sigqidibane njalo kuvikezayo. Igama uChris Gande lilala.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.